Komba izwi rechitonga rinoreva ruremekedzo rwakadzama runopiwa kurwizi rukuru rweZambezi. Chikwata ichi chine vanhu vatanhatu uye chinoimba nziyo dzechirungu, Luvale, Tonga, Ndevele neShona. Vanobatanidzawo zviridzwa zvemuZimbabwe zvechinyakare uye zvechizvino zvino. Mukuru wekambani Alia Productions, Alison Locke, uyo ari kukokera chikwata ichi muno muAmerica, anoti mukomba iri kuvimbisa kufadza vanhu zvemhando yepamusoro-soro.
What fans should expect from Kumba's tour is an incredibly infectious, high-energy performance with the musicians playing their instruments, dancing,
and kunakidzwa nekuimba nekutamba kwechikwata chemukomba kunovaraidza.
Mumwe anoridza lead guitar muchikwata ichi, Trust Samende, anoti vakagadzirira kuzofadza vanhu.
Preparations are going well. Mukomba is coming back with a new album, which is called Tusona. It's been getting good reviews and
Isu takagadzirira uye tinofara kudzoka kuAmerica. Tiri kutarisira kukuridzirai nziyo dziri padamba refu redu idzwa rinonzi Tusona, iro riri kupisa pari zvino.
Izvi zvinotsinwa nemumwe wake anoridza gitare rebesi, tinotenda Zinapeta, anoti vane zvitsva zvavakagadzirira veruzhinji gore rino.
Yeah, definitely we always have something to offer to our crowd, because people are always looking for
nguva dzose tinogara tine zvitsva zvekupakurirai. Vatsigiri vedu vanoda kuona zvidobi zvedu zvitsva nguva dzose.
Zvarwa cheZimbabwe chinogara muMaryland pamidzai bhamu, uyo achanga achiperekedza chikwata ichi muno, anoti dai veruzhinji vabuda neuwandu kuzoona mukomba ichiimba svondo rinouya.
Isu semaZimbabweans ari muAmerica tiri kufara zvekufara zviya nekuuya kuri kuita mukomba. Tiri kufarira kuti vachatiridzira mumativi akasiyana-siyana enyika, uyezve tiri kufara sevanhu vemuDC, Maryland and Virginia kuti tour yavo iri kutangira muno, zvichireva kuti ichatanga negiya riri pamusoro-soro, uyezve zvicharamba zvakadaro kwese kwavachaenda. Saka tiri kuti huyai, huyai tifare tose.
Chikwata ichi chinoumbwa nevarume vanoti Matthias Muzaza, Trustworth Samende, Miti Mugande, Ndaba Costa Moyo, Patisani Moyo natinotenda Zingapeta. Nziyo dzavo dzinobata magariro evanhu nekurudziro dzekuti vechidiki vasiye zvinodhaka. Vanotarisirwawo kuimba kumisangano mikuru yeAfrican Vibration Music Festival neAfrica World Music Festival. Tokusiyai nekanzwisa kemukomba. Ini ndini Evans Zininga, VOA News, Washington, D.C.